Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 25th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the Easter holiday.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 12080 and 15775 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com.
Joy to the world, he is risen, alleluia, he's risen, alleluia, he's risen, alleluia, alleluia. Hear the bells ringing, they're singing.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Easter holidays.
Family reunions and spiritual rejuvenation marked the Good Friday today as Zimbabweans celebrated the start of the Easter holiday. Christians celebrate Good Friday in commemoration of Jesus Christ's death. Many will observe a vigil tomorrow night, while Easter Sunday will see the faithful celebrate the resurrection of Jesus. Some of the Zimbabweans who spoke to Studio 7 said they are struggling to buy foodstuffs associated with Easter due to the current drought gripping Zimbabwe.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Izvozvo Gibbs nasi zuva reEaster. Kazhinji tinorirangarira sezuva rekuzorora, asi tinenge tichirangarirawo zuva rekufa kwaJesu nekumuka kwavo. Ndo zviri kuitwa navana vaZimbabwe vakawanda. Wanzwa ivo vachitaura nhasi kuti aiwa, mazuva akawanda tinosimboti nguva ino tosanganawo semhuri tichidya, asi kuoma kwakaita zvinhu kwaita kuti tishaye kana chekudya. Asi havasi kuzokanganwa kurangarira kufa nekumuka kwemwana komana waMwari.
Ehe. Siyawasite Zimbabwe chonga iEaster isikati kumbe ngiti isikati sePasika. Isikati sokuti abantu behlale phansi lemuli zabo makholise baxoxe bangakuxoxa into ezinjalo. Njalo kudliwe njengeChristmas. Phela kwakudliwa kuqala ngeEaster ubona ukuthi uhlaba imbuzi, you know, kwimbuzi okuncane uhlabela abantu lidle likholise. Kumbe le tiye ibe ningi sibile tiye.
Wapupa,
njalo wasevuka ekufeni. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi ke Zulu lithini ngodaba lolu nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo kula manje nasinombolo 001-202-619-2077. Zaphinda njalo 001-202-619-2077. Sikhona njalo la kuFacebook nxa lifuna ukuthi lingene kuFacebook kula manje liyakwanisa ukuthi lihambe kuhall yethu lifake nje likufunayo kwampana. Kumbe ngifaka le nombolo zenu ukwenzela ukuthi silifonele laphe khona kona ngapha kunjalo ke mfowethu
ndizozo Gibbs. Tanga tichitarisira kuti change tine vateereri wakawanda vachafona kuno Studio 7 nasi sezuva rawo rekuti vatikudze kuti zvii zvavasikera vachiita pazuva rino rezororo reEaster. Tinotarisira kuti change tinavo, asi pari zvino regai timbonzwa kuti ndiani vatinawo. Tiri kutarisira kuve na Bishop Anselmo Magaya ve Grace a Bless Ministries. Andizwe utatita kwanisa ere kuvabata Gibbs.
Ngila qinisa ukuthi sasibathole yini umfundisi wethu ye uMagaya ukhanyazanise khona. So we vote Bishop Anselmo Magaya of Grace a Bless Ministries. Reverend Magaya, Bishop Magaya, good evening and welcome to the program.
Yebo.
Yeah, thank you so much. Chonga?
Bishop Magaya, maybe you can start by telling us how important this Easter period is, starting from, say, yesterday evening to Monday. Because many people just think that Easter is a holiday. I get time off from my work and go and meet with my family, have fun, eat, drink too much, some of them, and then forget what the Easter means. Can you just tell us what Easter is?
Yes, thank you very much, Jonga. Good evening, Zimbabwe. Easter is a very important Christian holiday which recognizes and observes the death and the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, whom God gave us to save us from sin. And I believe very strongly that this holiday is actually a lot more important, possibly more important than Christmas, because it is capturing the fact that at some point the relationship between God and humanity got lost. And by God's grace, the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting." But you see, the fact that God has given us Jesus Christ does not just look at his birth, but the essence and the importance of this gift is particularly on his death for us. You know, when Jesus was on the cross of Calvary, the Lord God, the Father, withdrew himself from Christ so that Jesus may suffer alone the full weight of world of the world to see. So Easter becomes very important because it is looking at the death and the resurrection of Jesus Christ. And then we look also at our life and victory that we get from Jesus Christ's death and resurrection.
Mm. Maybe you can just do the same kungotsanangura nerurimi rwaamai kuti vamwe vanzwisise kuti zvii zvamamuchikurukura Bishop Magaya.
Bongo, zoro reEaster rakati koshei chaizvo chaizvo munhoroondo yechikristu uyewo zvekare muchitendero.
Gibbs, tinenge taita dambudziko. Nhare ya Bishop Magaya. Manzwa ichi dimwanzi yakata.
Yeah, yeah. Kwakazani katirisiri ngoba amafona ahlupa ekhaya. So ke but siyaqeda abantu bangena kuhlelo. You had Bishop Magaya there. He was talking about the importance of Easter. He's saying this is a very critical day, especially for Christians, because it is marking the death and resurrection of Jesus Christ. So if you wish to join the show right now, please call us. We are going to call you back. The number is 001-202-619-2077. Or maybe let's take a very short break and have a bit of a song, you know. Something like, you know, Jesus loves us, you know.
Mwarano Tida.
Mm-hmm.
Emmanuel.
Yes, yes.
God is with us.
Mm.
Just as he said, quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Alleluia, he's risen. Alleluia.
Good music there, Joga.
Thank you, Gibbs. I understand you are the one who chose it.
Yeah, yeah. You know,
thank you.
So some of these, they just flow into your blood, right?
I know.
Instantly.
I know.
Mm-hmm.
That's a good song. Gibbs, we have Mukoma Courage, Mofela. ndofunga mofela inobva pamutupo wanofananga vachiyera mofu kana tichitarisa pamitupo ndinonzwa ana mofu vachiita na mofela mofela mukoma courage makadi
hey muri rajere mukoma
ndakasimba ndi mofu here ava
hello
ndi mofu here
yai mofu jayo
mofela aiwa maita basa mukoma tipeiwo zvamaswera muchiita pazuva ranasi rezororo reEaster Easter Friday
nasi pazuva reEaster namuka makuseni ndakambogadziro payadhi ndokuenda kuchurch kunowakwa ndadzoka manje tirogadzira kuti mangwana futi kuchazoenda kuchurch kunowakwa ndichazonorara mazuva maviri kusvika musomani
zvii zvikuru zvamaa muchiita kuchechi nekuti vamwe vanongotarisira kuti ano regai ndiende kuchechi ndichiperekedza mhuri kana kuperekedza vadzimai kana vamwe kutoita zvekurayirira kuti ha adzimai mundinamatire mhofu vanga vachiitei kuchechi
mhofu vanga vachinamata kunamata ndionewo makomborero nokutendawo mwari kundisisa pandasvika pari nhasi kubva nditanga kugara muno musouth africa ndichibva kumusha ku magunji kuZimbabwe kusvika pari nhasi nokunamatirawo vamwe vanotambura varwere mapofu neverumajere nevamwe vari panguva dzakaoma dzokuti havana zvokuita kuvanamatiro kuti dai mwari akavaitirawo zvakanaka
tanzwa vatataura navo vari kuZimbabwe nhasi mukoma kareji vanga vachiti hongu tine zororo reEaster asi chikafu chekuti tinge tichidya tichiungana semhuri zvataisimboita makore akawanda vazhinji vari kuti vatadza kuzviita imiwo mhuri iri kumagunje mune zvamakaibatsirawo nazvo here kuti zuva iringe richisiyanawo nemanga mazuva ari kuchemwa nevamwe
chokwadi chakanaka panga pasina chandatindavabatsira nacho because ndanga ndisina changa ndinacho panguva yese zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka asi ndinoitawo ndichibva ndiendaonawo zvishoma zvandawana izvozvo ndota ndichiyokokwa ndakabva ndichikanda bichani
aiwa ndizvozvo mukoma saka ramangwana muri kutarisira kuitei nemugovera mati muchange muri kuchech kwemazuva maviri zvii zvinei zvichiitika pamazuva maviri aya
pamazuva maviri atichange tichinamata nokufarawo kuchibikiwa kuchidyiwa nokufamba tichazofamba mune imwe locationi tichidza munguva dzemasikati dziyadziya mangwana nemusosani tichaitawo futi sevhisi tapedza sevhisi tozofamba futi tichiparidza nemanheri kuchazorara kuchiparidzwa tozoparadzana nemande makuseni
maita basa zvikuru mukoma kareji mwari vakuitirei zvakanaka morambawo muine shoko rimwe chete ramataura rekuti muchange muchinamatira vari kushaya vari kurwara vari kukundikana nevavo vari kuwana musavakanganwawo mukuvanamatira maita basa Gibbs
utini lapo munomzana
mukoma kareji says today he spent part of most of the day in fact the better part of the day at his church. He was just coming in from the church, and then he will go back again to spend two nights and two days at the church. Tomorrow they will be going out preaching the word of God in a nearby township where he lives. He's in South Africa. Then the same with Sunday, and then they will disperse on Monday. But he was saying it's unfortunate that because he does not have much or anything to give to his family back home, it's the same old thing that things are tough even for his family. They are going to spend the holiday without those nices that we used to have. But, you know, it's now different. First of all,
start with Jeremiah.
Yeah, then I'll explain.
Yeah, so start again. Mnumzana u Jeremiah. He was saying, when you come to Manjou, you in Zimbabwe. Baba Jeremiah, how are you?
I'm
not going to put it down. I'm not going to put it kulo baba wakutwa nguJeremiah so ibizo lako livela konapo
ye lipoma konapo baba
ye so la uya sonta kakhulu
ye ngiyasonta
ye usonta ukholo luphi
izoda urudoro vathe ndithandro vakholo ayo
ha ubonike so ke akutsho ukuthi iEaster ke injani konapo nxa uyikhangela
lapha namhlanje sivulenze sikhumbula ibangala elapha uNkulunkulu ukuthi bana wagcina wade wafika la namhlanje kodwa
ye kubeka
ngapha eZimbabwe kunzima ngoba ayasikhumbula kule ndlala
aha so
kodwa ke ngona ukuthi inkosi isigcinile wade wafika la namhlanje sikhulekele ukuthi sonke siphile nalaba abanye bethu abangekho labagulayo uNkulunkulu nganyoni nabahlenga phakathi lapho abagona ibagcine ngendlela efaneleyo.
So ke belisenzani kodwa lamhlanje?
Namhlanje besisethandazeni.
Belichumayela ngani? Belibambe liphi ikhasi eBhayibhelini?
Namhlanje besithumayela ngokukupha kwaJesu.
Ungathi kona ngale uze uhambe uzuzeni nxa usakhumbula sibili konke okade kungani bekukhulunywa ngakho.
Namhlanje bekhulwa ngokuthi uJesu yena wazethula esiphambanweni ukuze siphile nje kungenxa yakhe.
Aha. Siyakuzwa kakhulu. So kule ngoma yini? Qhubeka baba. Qhubeka.
Nguye owasenza ukubana izono zethu esizenza zithethelelwe ngenxa yegazi lakhe.
Awuboni ke. Po ungahambi awula ngoma ongasihlabelela yona emnandi sibili enkonzo. Lami ngizangenela khonapho.
Enkonzo.
Ye, akuyitshaye phela. Akuyihlabela mina hle ngingene khonapho lo jonga la hle ngingene. Siyacela la maproducer abuye ngapha angene sihlabele sibaningi. Ye, akuyitshaye sizwe. Itshaye baba. Yenzumo. Baba yenzu mlomo. Nami ngizamile phela. Ubona njani kutsho ukuthi ngavele ngiyahlabela njengawe? Hayi, uyizamile sibili kakhulu baba Jeremia. Ungadinwa la kusasa uphenduke ube lephasike enhle kakhulu, he? Yantsho phela ye kuhle kakhulu ukuthi uyayilalela
siyabonga kakhulu baba.
Aha, nangujonga uyabonga. Ye
isosemakhwilini tuzambe egolitshela kulabadala khona amahle.
Awuboni ke, awuboni ke ukhangele labatshaya ingquzu khona ngapho.
Abakhona.
Ye, sibongile kakhulu baba Jeremy.
Nami ngibonge kakhulu.
Ye, so ye inkosi ikubusise lawe baba Jeremy.
Ngiyabonga baba.
Ehhe, so that was Mr. Jeremiah is calling, he was calling us from Lower Kweru.
Oh,
so
yeah.
He says his name comes from, is derived from the Bible,
the
you
Bible.
Know. Yes, I still remember.
There is a,
yeah, Jeremiah, right? So he says, you know, in Zimbabwe, you know, it's difficult to survive there, but through the grace of God, people have survived. And up to now, they think that maybe God can give them strength to do everything that they wish.
Mm-hmm.
And at the end of the day, they're happy that they are celebrating Easter today. And they're saying those that are sick, and those that don't have access to food should be actually prayed for, you know,
mm-hmm.
because that's the time to do that.
To do that.
Yes.
We have Mukoma Zenzo Muchimba. He's fluent in English, Shona, and Sindebele.
Ah.
Mm. How are you, Mukoma Muchimba?
Yes. How are you, Mr. Jonga?
I'm doing fine. Where are you calling from?
I'm calling from Harare.
Welcome to the show, and may you tell us how you managed to spend today, the first day of the Easter holiday?
Yeah, I think the day was so very well, from morning.
Mm-hmm.
It seems the situation was so calm, as we were all celebrating the Easter day today.
Mm.
So everybody was actually just enjoying about this day, because remembering the death of Jesus Christ. So let's ask Christians here in Zimbabwe, I think maybe now only solution or the only outlet which you can only base on is just to push the board, because there's nothing else which can make us happy. I think all other things...
Things are tough.
It's just killing us.
Asi mukoma Zenzo chimbonditsanangurirai kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti panguva ino ye Easter sezuva rinorara nhasi Easter Friday kana kuti Good Friday vanhu vari kupembera vachipembera upenyu kurangarira Jesu isu vazhinji nguva zuva rinenge rakafa hama yedu vamwe vanoita zvekuchema tsanangurirai vanhu kusiyana kwakaita zvinhu ipapo
Atingi musiyano uripo ndeyekuti kutenderera Jesu pache zvake Jesu munhu mwana wamwari akaunza upenyu kwatiri isusu vanhu because majuzi ndio anga arirecognize chete kare isusu taenzi magentiles special africans we called gentiles but nokuda kwajesu uyu akazotiira manje takazova included nesu muvanhu vari muboka rekunzi tavana vamwari unless zvasiyana kuti nemunhu anenge achichema hama yake one kana kana ndichichema hama yange yashayika of course panenge pane kushayikiwa kuripo kunenge kwaitika but hama yaao upenyu yainowinza to anybody anofa kana anga ari mutadzi then zvasara kunonosangana namwari wake pajudgment day asini ndo musiyano Jesu munhu akafa akamuka hama yangu ikafa inongofa yarova zvakwana
aiwa maita basa mukoma Zenzo tichakupai mukana wekuti mudzoke zvakare pachirongwa thank you so much Gibbs I think you have another caller
Yes,
go ahead.
The parish is in Mr. Jonga and the Gibbs to it.
Gibbs to it.
Sibongile kakhulu.
Sibongile kakhulu Gibbs kibo ukuba nani bantu benkosi.
Yes, sibongile kakhulu baba Zenzo. Ungathini lokusasa.
Yeah.
Ngiyakusasa nkosi
yami. Thank you.
Yeah.
Gibbs you have another caller.
Lomnuzana u David Ndlovu ose Zimbabwe. Baba Ndlovu, ungawunjani?
Hamba yaphi?
Yeah, ibizo lakho livela ku David phela. Ukukhumbula u David washaya ngesavuta, he?
Hayi baphambani sithi zongezinengi
hlo. Oh, ngizinengi. Hawu, sengunikele ka David, all right.
iBhayibheli.
So lapha ke bese ngifunikele iBhayibheli. So ke Nomzana Ndlovu, kunjani khona ngapha ke pasi?
Hayi, ngapha ku right.
Yebo phela, so bele senza namhlanje.
Namhlanje azange ngayenza lutho kona ngiyaqalisa kusasa.
Yeah, abaningi bayenzani. So wena awuhlabanga lutho wena.
Namhla kona siyahlaba kusasa. Into zomile ngapha.
Yeah, madoda. So zwome kanganani Ndlovini? Gome kanganani Ndlovu?
Konoko nje siyazama-zama njengabantu siyakhuleka kuNkulunkulu anti uNkulunkulu ngiyomisa imbuku konke
izinto
ako kuzaluka siyabe sikhuleka kanti kwaba nzima yonke indawo
ngisho
ngesikhathi sithi but abantu bakhuleka kwaze kwaluka
hawu uboni-ke Ndlovini so ke ulamazwi ongatshela abantu beZimbabwe ngelanga lephasika
bathi abantu abakhuleke uNkulunkulu ngiyokwaziyo uNkulunkulu ngiyoza phawula yala sikhuleke nini noba namhla sithakazelela ukuzala kwewomntu ukufa komko kwenkosi so yiko okusingenisa ngaphi ejerusalema elitsha sokonke okusihlupha elizweni asikhuleke nini uNkulunkulu uzaphendula
aha hayi siyakuzwa kakhulu ke sibongile phela Ndlovu ungathina lakusasa
hayi yabonga
la. Eh, thank you very much. So that was Mr. Ndlovu. Yes, zakufonela Ndlovu. Zakufonela sibili.
Hayi kulungile ba.
Siyabonga. Yes, siyabonga kakhulu. So that was Mr. Ndlovu. He's saying that people must pray, you know, even if there are so many hardships, things will come right one day.
That's true. Always the prayer is the most lethal weapon in life.
That's right.
To save you and to attack who is your enemy.
Yeah, you sound like a preacher, yes.
I am.
Perfect.
Thank you, Gibbs.
Yeah.
Tina sekuru, ndi sekuru chamboko here kana kuti ndi gadziridze ipa zita apa na unyatsorinzwa sekuru.
Sekuru chamboko.
Chamboko, ah ndarigona sekuru chamboko. Makadi sekuru chamboko. Aiwa tinofara zvikuru pindai pachirongwa. Muri kupi kuZimbabwe?
Ndiri kuGokwe.
Gokwe nembudziya, Gokwe kana, Gokwe ipi?
Sai, Mutarama.
Aiwa tinofara zvikuru kana tichisvikawo kumativi mana akaita seGokwe muchititeererawo. Tipei zvamuina zvesekuru pazuva rinoranhasi rezoro reEaster. Saka matoita zvikapera mangwana makutarisira kuitai?
Mangwana kune watinoti moto wapete ndopanobuda nyenje kuti nyika yawana chinyedza ndopai kune nyonzi kotire pendro rusi pendro hombe rinobatidzwa nguva inedisa. Saka tinoesa mumoto muhombe wakadhivana na petro paya paya izi ndiyomo wachachiramba ndopatinozobatidza moto iwoyo pendro iroro kuti chinyedza chapinda munyika.
Tinoona vanhu vakawanda nhasi sekuru vatataura navo kungoti muchidimugwa. Tine vamwe vakamirirawo kupinda pachirongwa mukoma Jackson Zulu, asi vazhinji vangu vachingochema kuti zuva ranhasi hongu tingadai tiri vatendi tichienda kudzikereke nezvimwe zvakadaro, asi wabvako unozitarisira undosvikawo kumba mudumbu muchiwana chinobata. Asi vazhinji vangu vachiti vazvishayiwa, nhasi makwanisawo kuzviwana here zvekudya uye une vamwe vamunobata navo?
Hai zvokudya tinongodya zvinyoro zvemunda kuno takaita rombo rakanaka Mwari vakatinzwa mvura yatakurudza kuchigama. Saka tine zvinyoro zvemunda ndozvatinongoshandisawo izvozvo.
Aiwa maita basa zvikuru.
Zvakafanana tibage maiti
nenzungu nembambaira.
Mbambaira tadzaita asimo.
Zvakanaka sekuru. Maita basa, tichazokubatai tichinzwa kuti kuri sei kuGokwe. Namba yenyu tave nayo, morara zvakanaka.
Nofara sikuru maita henyu.
Maita basa. Gibbs sekuru chamboko says this day is a very important day. He's a Roman Catholic and they say today they were reenacting the crucifixion of Jesus Christ and tomorrow they will light the big candle for the large flame that lit the world on the day of his death. So he's from Gokwe. And, you know, Gokwe is divided into four constituents.
Yes, yes.
I've forgotten the constituents where he said he comes from. He's from Gokwe.
He reminds me of my old friend, Alois Chambogo. You know, the last time I heard of him, he was in the Ministry of Information. If he's listening right now, Mr. Chambogo. Mr. Chambogo, if you are listening, call us right now. We've been talking to one of your relatives so that you can chat. Yes.
We have Mukoma Jackson Zulu from South Africa. Magadi Mukoma.
Maybe you can hold him.
And I don't want to varambe vari pa.
That's all right. Okay, good. So, Mr. Zulu. And Mr. and Reverend Usene Spanda, please be on the line there. We are coming back to you. For now, we wish to say goodbye to our radio listeners, but for those that are online, visit us at www.boazimbabwe.com. This is Gibbs Chobe in Washington, D.C.
And I'm Jonga Kandemiri. Stay tuned.